Good evening, Zimbabwe. Welcome to your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. It's a Tuesday, November the 20th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are looking at the challenges facing young people as they grapple with unemployment and the obtaining economic challenges. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you know by now, we are also streaming on our three websites, VOAShona.com, VOANdebele.com, as well as VOAZimbabwe.com. Many young people say they are increasingly getting desperate due to record unemployment and the ongoing economic challenges. They say the hope they had after the removal of Robert Mugabe from office by the military this time last year has disappeared. In short, life has become bleaker. We'll be hearing many such voices today, but also, if there are positive stories out there, please come on board and share your story. Ikudibana izihlobo esithandekayo kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje kungo lwesibili mhla zingamashumi amabili kuLwezi. Isiqokoqela sendaba kulolu hlelo lamhlanje isikhangela ukoma kwempilo kwabasakhulayo. Njengoba siyakwazi umnotho kawumanga kuhle, imisebenzi iyasilela elizweni, kanti njalo lo mnotho nje jikelele kawumanga kuhle, imali kasitholakali emabhanga. Zona nje inhlelo zokuzithuthukisa ukuze abasakhulayo bathole ikhono lokuzimela, bazithuthukise, bathi hayi kunzima kakhulu kulezi insuku. Abaningi sikhuluma labo bathi ngesikhathi kugenqulwa umgabe embusweni nyakenye, ngalesi sikhathi, ngaliviki, babe lethemba lokubana hayi sesifikile eKhenani, ezweni loluthi lochako. Kodwa ngokutsho kwabo lamhlanje abaningi sebezisola bathi hayi asisakwazi ke esakukhiphela umgabe embusweni. Abanye bathi impilo isinzima ngokuphindiweyo, ngokwedlula indlela ebeyiyo yona ngesikhathi sikamgabe phansi kuka Mnangagwa. Siza kuzwa ke kwabasakhulayo lamhlanje ukuthi bathini, kambe baphila njani. Lawe nxa ungosakhulayo siyakumema ukubana uze kuhlelo usichazisele ukubana uphila njani. Uzikhusela njani, uyikhusela njani imuli yakho. Ndiyo nyaya yatere kukurukura nezvayo nhasi muchirongwa chenyu vatereri, chirongwa che The Connection, chinova chirongwa chevechidiki, iyo inova nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Tiri kuda kunzwa kwamuri vechidiki kuti nokudaro muri kurarama sei, nekuti mabasa ari kushaikwa munyika. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Varipo vamwe vari kuchema chema wo vachiti vanenge vachikumbira, vanombokumbira mari kumabhanga akasiyana siyana vachida kutanga zvirongwa zvekuzvisimudzira, asi vari kunyimwa mari dzacho saka tikuda kunzwa kwamuri sevechidiki nhasi kuti ko zviri kufamba sei pachirongwa ndigamuchirewo vasimba rashe manyika. That's our first guest. Simbarashe Manyika, spokesperson of the Zimbabwe Youth Arise. Simbarashe, good evening and welcome.
Good evening. Thank you for having me on the program.
We appreciate you taking your time. Many people, especially the youth, as you'd remember, Manyika, last year this time they were very excited about, you know, the removal or the efforts to force Mr. Mugabe to quit that were still underway. But a year later today, many people are saying we still have not realized the jobs that we were promised. Almost all the hope that we had is gone. Can you relate to that kind of feeling?
Oh, yes, yes. I remember last year, this time I was also part of the people who marched the streets of Harare in joy and anticipation of a new era by then. And we were looking forward to, you know, the change of the status quo in our nation, particularly in our economy, as well as the promises that were laid by the then leaders, you said. But like you said, yes, we 12 months down the line, and we seem to be having no much change, if there is any little of it. And I do definitely relate to most of the youth in Zim to that situation and experience that we are right now. It seems like there is nothing that is really changed.
Saka muri kurarama sei vamanyika se vechidiki?
Pari zvino zvino zvakaoma. Sezvamataura mabasa hakuna. Vana vari kubuda muzvikoro vakawanda mumayunivhesiti. Mayunivhesiti haasi kuregedza kuita churn out magraduates and ari kuwanda by the day. Vasiri kukwanisa kuenda kumayunivhesiti vari kungobvawo kuma O level, kuma A level vakawandawo zvekare, vari kunguvawo amongst vazhinji who have been in the job hunt. And vazhinji vapeta resort to any means of living. That's why you see the vendor community iri kuramba ichiwedzera zuva nezuva, kunyangwe vakada kumhanyiswa mumastreets kuti vabude. Hazvisi kukwanisika nepamusana pekuti vanhu havana other means to live with. Vanotorisota kune anything that they find their hands to do, but the situation is not okay, it's not good.
Thank you there. Simbarashe Manyika of the Zimbabwe Youth Arise. Please do stay on the line as I welcome Zenzo Nyoni of the organization Unemployed Youth Forum. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
How are you, sir, Mr. Nkomo?
We are doing great. And how are you doing?
I'm very much grateful. I'm not complaining.
You must be a rare species, Nyoni, because many youth like you are complaining about unemployment and the current state of our country.
Yeah, Nkomo. I think everyone, especially young people, are complaining about the status quo in Zimbabwe. As you know, that the current government, before the elections, were promising the youth employment that will be a better, as of you know, that Mnangagwa government is the same with the Mugabe government. So far, so good. Since election, we haven't seen any changes of the employment creation. So every youth as of now is complaining, and especially the youth. I heard one of my colleagues saying some of the youth in Harare are dropping out from schools, ended up resorting to drugs dealing or drugs abusing, so forth. So so far, we haven't seen any change. And then it's a challenge for us as young people because without employment in the country, I think it gives the youth to resort to some of other ill treatment of doing things in a country. So it's a challenge, Mr. Nkomo. It's a challenge. So far, we haven't seen any change so far in the current government of Nkomo.
You lead an organization of young unemployed people. Can you give us some of the anecdotes, some of the stories that you are hearing from these people, some of their experiences?
Okay, thank you so much on that, Mr. Nkomo. So far, especially in my organization, because we visit most in rural areas, even in urban areas, also in very urban areas, the challenge is that, yes, we do have the youth that are graduated so far. Some are post-graduates, some are graduates, some are professionals. So far, they're selling airtime. Some have resulted to be vendors. Some, as we speak, are pirating with Wonder Thief because they don't have anything to do. They ended up resorting to do something. So far, Mr. Nkomo, we don't know what exactly we can say about the current government. If we look at the remarks that has been made by Mnangagwa before the election, he was saying he would give power to the provinces or states or regions, especially on devolution of power. But so far, all those remarks haven't been implemented. So far, the current government and the previous government of Mugabe is the same. So I believe as of now, it's worse than before. Because if you look at the status quo in Zimbabwe now, things are has gone up. Everything is up now. So the employment is going down as well. So we've got a challenge, especially for the youth. And on that matter, it creates a lot of crime that is being done by the youth because, you know, if young people are not working, at the end of the day, they resort to end up abusing alcohol or alcohol abusing them. And then if they're drunk, they ended up not knowing what exactly are they doing. And then they ended up robbing some people, robbing some women, everyone. If you look at the percentage of working classes now in Zimbabwe, it's 2% out of 100%. So it's a serious challenge, especially for the youth.
Thank you there, Nyoningyeza kuweke ngithathe umlaleli vamanyika nemiwo murambe maka muri parunare nimbotora mutereri wedu wekutanga hanzi ndi Changa Chirere wakadi yako mutereri aiwa tinofara kana muchifarawo. Aha, maizwa ya tiri kuvhiya nhasi. Muri kuraramawo sei sevechidiki?
Ndati kutorarama nenyasha zvamwari.
Muri kurarama nemunamato?
Takutorarama nemunamato chaizvo, nekuti hapana anogona kuronga kana kugona kuti nhasi zvafamba sei. Hazvizvizvizvizvi nekufarika kuti zuva riri kungonyura richiribuda.
Aha, asi munhu wenyama agoni kurarama neshoko ramwari chete anodawo chingwa saka chingwa chacho muri kuchiwanawo sei chiri kubatika muri kushanda muchiwanawo cheuviri here mbotitsanangurirai ipapo kuti kana muchimuka makuseni muri kuzvifambisa sei ipapo your daily routine.
Kutongomuka uchingobata bata ungo utenderera uchikutipina mumagadheni uchengetawo kudzeti vanhu zvinhu zvisingadi kuti unokubisa mari yekutenga zvangogara zviri zvinongoraramisa mararamiro anakurodu yekare ndo mararamiro atakutoita
saka kana mambobata bata mugadheni ipapo amusiwo muri kutengesa madomasi muriwo nezvimwe zvakadaro daro. Pamwedzi munogona kubata mari
izvozvo unozosara wotopera mari yacho usiyaketiurangariri kuti wakambobata mari iri nesiri
Aiwa, asimombo yeza kutswaga kana kuti maloni kuma banga kuita tuma projects tungamubatsira. Aiwa, moramba maga shinga muzvare kana kuti ndi amai changa chirere zvichanaka rimwe gore. Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Nipenduke kuwenyoni ngingakai kumanyika umzwile umlaleli akhuluma lapha uthi uphila ngokuthengisa imbhida kulimayo imbhida amatamatisi lani lani isiyimpilo yabasakhulayo abane
Nkomo engingakutsho mfowethu kunzima kakhulu kubontanga because if you ungakhangana isituation yelizwe wonke untanga is trying to earn a living ngendlela esejiye like I said before ukuthi abanye bagcina sebengena entweni ezingalungile sebebamba abantu and nxa kungalamsebenzi kakhulu elizweni kumele endaweni ezijiyene utholakasela ukuthi amacala ayanda kakhulu i-crime rate iyakhwela kakhulu ngoba what will be happening ukuthi ama-youth agcina esesiba energetic ekwenzeni into ezingalunganga and abanye begcina lama-cases of rape agcina esesanda ngoba bayanatha utshwala bedakwe ama-school leavers natha utshwala bedakwe at the end of the day ikwenzani yokukhomitha ama-cases amacala so the issue ekhona Nkomo yikuthi i-government kayivume ukuthi isiyehlulekile and umnankago wayekhumbula ukuthi umbuso wokuthi ukuthi kulula ukubusa wapromisa abantu into ezingayifisi same okwakusenziwa i-government kamgali promising youth 2.2 million jobs which about 2.2 million jobs ngaleso sikhathi abantu abaningi balula umsebenzi about 2.2 million people they lost their jobs same to this hour same to this time nangaba promised the youth employment we haven't seen any change for the past 4 or 5 months after the elections and the situation in the country now it's surprising now we're seeing in media it was $49 $0.50 49 in media Egyptian which is very surprising kutsho ukuthi ama maid if you look at the salary ka maid abahola ama $50 can no longer now buy in ilotion yokugcoka nxa ehola $50 sebeze ezindlini it's very surprising it is ngaselingalelo hlobo so of which it's a serious challenge especially for us as young people not only abadala not only those people abalemali but we believe ukuthi i-government amafela are within the government I remember when we looked at the article of Lumumba, put it clear who are those people about the corruption if it drains. But at the same time, because of those facts, we're also a resistant, which is the government in a funeral agreement. And it's a very critical time whereby it needs young people of Zimbabwe to unite and stand up. If it's about to arise against the government, yes, it has to be, because it's our country, we love our country. It was Zimbabwe, we can no longer run away to see South Africa see overseas. Who will solve our problem yet? So it's our time. And I'm always telling Ama youth, stand up as like South African youth. And the Minangama South African youth, any Kikimis, any Chinese, or Popia, they are right because what is it? Why can't you do the same? It's our country. Let's die for our country. Let's stand up as young people and fight for our country. Because I think about it, abantu and our ministers, the funders of the Zimbabwe, the selection is the Zimbabwe, both by election outside the country. But we, our Zimbabwean youth, it is to suffer more, and we are the ones who campaign for them and elected them at the same time, and we vote for them at the same time. And at the end of the day, we are just like useless people at the end of the day. So I think we have to stand up as young people.
Thank you there, Nyoni. And please do stay on the line. It's 20 minutes past 8 o'clock Zimbabwean time and 20 minutes after 1. Emini enkulu maskati kunoku Washington, D.C. Nasi mchirongwa chenyu cheve chidiki tiri kukurukura ne nyaya yekuoma kwe zvinhu. Kushaikwa kwemabasa nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika tichida kunzwa kwamuri vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Hilo utaba isingalo lamhlanje sikhulumisana labasakhulayo sisizwa ukuthi liphila njani mumeni lo omuvi kangaka wezenotho elizweni. Sikhangele ekhasini lethu leFacebook laphana eleVOA Ndebele bayaloba abalaleli kulo sidwaba sedikazi uthi yena siyokhala kuzwe bani msakazi akulanto ehlanganayo eZimbabwe. Andine mumwe mtereri zvekare parunhare vamuda vanhu maakadi yenyu vamuda vanhu.
Siripo yedu makati makasimba awo.
Aiwa, takasimba yedu. Matibata muri kupi?
Ndamubata ndisi Mpumalanga South Africa.
Kwakamira sei ikoko?
Kuri kunani, hazvifanire kumusha. Topema pema zvinani. Kufamba une kagonyeti ndigwapera unotya oshandika.
Aha. Isaka, muri mchikairwe magonyeti? Na loru nare rwenyu va mudavano. Mboti famba fambe imbichana pamuri papo aguzi mwita po. Kundi nzwa ere?
Ndiri kunzwa zvakanaka chaizvo.
Aha, takunzwanana. Ndabvunza inini ndati saka muri muchikairo wemagonyeti here?
Ndizvozvondinochaira magonyeti baba.
Aha, saka muri kuwana wechiuviri ipapo.
Hakuna zviri nani zvasiyana nekumusha patakabva kuno tiri kuna kurarama.
Mhm. Asi vamwe venyu vechidiki vamakasiya kuZimbabwe uko kana muchikurukura navo hanzi zvakamira sei vari kuraramawo sei?
No, kuZimbabwe kunonetsa yanetsa kuZimbabwe neta kuti zvimwe kuZimbabwe zvinetse kune chikwambo. Chikwambo chiri kuZimbabwe chikabva ndekuti vanhu vari kuZimbabwe nesu takatiza kuuya kuno hatina kutiza zvematongero kwenyika takatiza nhambo kuona kuti izvi zvenyika hatikwanisi kuti tingakunda pezviri. Chikwambo chanetsa chiri kuZimbabwe. Zvinhu zvese zvinoitwa munyika hapana chakachena. Vanhu vanofa, vanhu vafa vozwa kuti aiwa vatiurayiwa nemheni. Akuzvichiyato kutoona kuti munhu ari kutemwa nebanga wakatarisa. Vanhu vakafa kutangira kuhondo dzemutumbani kumatimbenelendi havaripi. Kuchivanhu chedu vanoti munhu ukauraya munhu ngozi munoenda kouripa. Ndokuti zvinhu zvikwanise kuita zvakanaka. Manje ava vanhu vanotonga nyika variko ava vanoita nekuti havadi kuti vasviba havasi kuripa ngozi dzavakaita. Pakafa vanhu vakawanda kumatimbenelendi. Asi hapana kana chimwe chipi chakaitwa marine kuti taiona vanhu vachipuwa zvimombe kusaidi kumatibheni hazvitauri kuti mombe idzi ndedzei kuzvasekuti dzinotambiriswa kuti dzakaiswa kumatibherirendi ko kumasenariendi ko kumadikalendi ko kumasingo. Saka zvinhu izvozvo ndezvinoita kuti vanhu varambe vechitambura pambo ticho techinyika vanditi pahurumende vayanga ine tsitsi nevana vari munyika aifanira kumbobuda yombobva yombosiyawo vanhu kana nyika zvachenyurwa chipande chiya chabva vozodzokerazve votonga nyika nekuti nyange vakachinja navakadini varungu kwavakabva munyika vakasiya mari yakazara mubuda. Mafamasi zvinhu zvese zvanga zvakazara ndakakurira muHarare ini mapurazi ese akafa maminista mazizwa ni mapuraza atinaka na minister wani atulima alikuza kipi wani wakitaza kujisa shumu wani kujisa kipi wani mari andi kutu jane kwa kansa kutu andisa nguri mwuna hili mwuzi zato wani hindi waka kutu 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 kutu.
Tinotenda nekupinda muchirongo ava mudavani.
Tinotenda baba.
Anzi na ava mudavani. Yakuluma lisiza. Enye theory emiyotwa iti utabola hluphayo eZimbabwe olwenza umumo ungabi nganeno kungabi lolutho oluhambayo yimimoya yabantu ababulawayo kudala from indaba yekukura wundi after independence entumbane la kwezinye indawo ya khuluma ke linsizwa ayithi hayi yikho kubambilizwe khonoko ngesishona kule mkhuba leyo ukuthi ungabulala umuntu kuthiwa kuba le nkozi iyabe imele ihlawulwe uyahambe ekhipha inkomo kumbe zilithume kumbe bakubizele zingaki ngaleyo ndlela linsizwa ayithi yikho okumele kwenziwe eZimbabwe kuqala khona le Matebelele siya emashwingo siya yonke indawo. Yikho ke ukuba na imimoya leyo inzinze kuqala ukuba lotshintsho elizweni ndimbozokera kwamuri mkoma simba vanonzi ndiwa simba rashe manyika ndebe sangano reve chidiki erinonzi Zimbabwe Youth Arise imimi se sangano mkoma simba munombo garapasi neve chidiki mochiva dzidzisa here muchiwone sana seve chidiki nenzira za mungatora kubuda mumadaka egusa mira zvakanaka kwe ufumi u
njano siro mpono se tanga Youth Arise njano chini chataka batana pamweche te seve chidiki kuti titaure ni na hui izi ta so far tenema kuita nemi chidiki warimuma universities kunyanyanyanya wema student unions yutoko fana zikosu nana zinasu wari kutunga mira vamwe muma universities iko kukuti titaure ni na hui izi kinagwa chiri chekuti we identified normally the problem right now that we have is we are standing on a breathless, nation as youths where we don't really have. I think that is Zika, Zedus, and Nika, Amuchi, tete takabatana zvinhu zvatinokwanisa ku identify is we come together as a nation, things that we talk of tichiwirirana pamwe chete. For example, pane zvinhu zvatisingakwanisi ZANU-PF, MDC, but zvinhu zvatinokwanisa kuti ndezvedu semaZimbabweans tisati tapatsanurana. So we are trying to bring together my youths on common grounds, and then we discuss tichimboita discard ma differences yedu. So that's why we tried to bring because we all know Zikosu is an affiliate of ZANU-PF. We all know Zinasu is an affiliate of MDC. We had Mutwaku, which is an affiliate of Mkwakas, Mutwaku Students Association, Koblawaya Matakaita Lodz last month, so Zimbabwe Youth Arise. And we said, we came under one roof, you know, which is one thing so far. Chirikunetsa pakati pedu kuti nepamusana pekungoti ndine tegi rekuti ZANU-PF, ndine tegi rekuti MDC, ndine tegi rekuti chakati, handikwanisi kutyisa nemuvakidzani wangu anofunga mafungiro ake. But at the expense of the nation, at the expense of building our nation unity, those things are tricky to try as Zimbabwe Youth Arise, kuti sechidiki ngatimbomirai kupfeka magilavhi aya anoona ZANU-PF chete, anoona MDC chete. Tive zvinhu zviri critical pamberi pedu. We need to industrialize our nation. We need to bring jobs kunesu wechidiki. Pane zviri common pakati pedu. We need constitutional reforms dzinobenefita munhu wese despite of a political affiliation. So ndo maprograms vamatiri kuita kuti tionesane sevechidiki. Right now in the next month, so 1 December, tinenge tiri kumasvingo for the Great Zimbabwe University edition of these dialogues. Zvakare tiri pamwe chete from different political, you know, Mr. Komo challenge yaitika ndekuti tiri kubva from a history that is mad with violence, right from how we got our independence even into post-independence Zimbabwe. Kuti vanhu vazhinji pachavo kuti vagare pasi pamwe chete vataurirane zvinhu zvinoendeka kumberi, hatisatani culture iyoyo. Zvaakutokushamisai kuti even zvapinda nemumakereke. Recently we had a video that was going round, zvichiita marounds pa social media yeimwe yemakereke, vari kusimudzirana zvibhakera inhau yekuti as a nation zvatoprocida zvatodarika matongerwo enyika, zviri kumunhu wese kuti hatina culture of coming together in our differences and addressing our issues tatinenge tiine common understanding padziri. Tinozoenda hedu tonomhanyira matongerwo enyika edu, atinoda mapati edu, asi tambolayer foundation yezvinhu zvatinofanira kunge tichinzwanana tiri pamwe chete. So yes, Zimbabwe Youth Arise, do trust yedu yatinayo kuzvinezvi kuti the youth has come together. We were talking tichiti chimwe chechinhu chatiri kunyanyisa kutsimbidzira ndechekuti onai patakatanga nevava vechidiki vari mumayunivhesiti kuti ndimi vavo vatungamiriri vanhasi namangwana, uye ndimi muchasarudzwa dzimweni dzenguva nemapato enyu, sekuti Zikosi ndimi muchasarudzwa neZANU-PF, Zinasu ndimi muchasarudzwa neMDC, chakati ndimi muchasarudzwa nepati yakati. But tarirai iko zvino izvi mava kutomhanya nemapato enyu muri payunivhesiti muchisiya vana vamuri kufanira kutungamirira into their policies kuti maone kuti vagara zvakanaka muyunivhesiti. So that's where it starts, kuti munotanga kumhanyisa mapersonal interest, political personal interest at the expense of the ordinary citizen. So these are the issues that we would want and we are addressing sema youth, Mr. Nkomo.
Thank you there, Mkoma Simba, and please do stay on the line. Simba Rashe Manyika, wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Arise, awenhlanganiso emela abasakhulayo abamabandla achiyeneyo abagoqela beZANU-PF, abeMDC, lamanye amabandla nje achiyeneyo. Nxa usanda sixhuma isikhathi 25 minutes before 9 o'clock lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo sixoxa ngobunzima ontanga abahlangana labo emumeni wezenoto okhona esiwubonayo. Nansi isaziso esiqakathekileyo yechinoichi ziviso chakakosha. Tomorrow we will be bringing you a town hall meeting in Harare at Crown Plaza Hotel, where our reporter Praxedis Jeremiah will be leading a discussion on the current state of affairs in Zimbabwe, looking at the economy and the politics of the day. We have a little promo on that. Let's roll it. My producer is sleeping. Please run the promo on our thing tomorrow in Harare, on our meeting.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe owamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo. NgoMtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo. EHarare mhla ka 21 Lwezi. EGwanda mhla ka 26 Lwezi. Elupane mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontuduzi ya 2 ngobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPraxedis Jeremiah kulezi.
So that was Praxedis Jeremiah there. We've been to Motoko already. Then tomorrow Harare, ngobulawayo siyeza elupane eGwanda njalo tiri kuya tenderera mberi nechirongwa. Vamanyika lawe mnumzana nyoni, please do stay on the line. Ngitate abalaleli ndi mbotora vanyekete. Magadi enyu vanyekete.
Ipo angu mitingo mu magadi.
Aiwa, tinofara kana muchifara wo.
Aiwa, mfasa tinga wana kubungetini mungamu ya gade.
Go, zanyanya kudaru iri.
Ziku mawina.
Mboti sana ngurira imao mero azaita. Murugura ramao sei.
Marara miro edu arizines. Ndegu isufewe chidiki. Kwa shai kwa mabasa. Tanga ata abezi ni warimi. Kijita kwa mabasa ya kufuza mombi. Chino wajita adlagi kuti njimbo edu ya kambayaro wanichi uweje mombi. Mombi. Kwa kufuza mombi.
Phone yenyu mkoma wangu wa manyegede mboti famba fambe kwa muri ipapo maybe tinganzwa na
right maunizo
na kukunzwa ibo manje endera yenyu mberi
na andri kuti mombe za gafa mushandirwa kuti kudinja kuboma ri yakawanda idzo mudzai dzakafa hazvichaiti saka usarudzo zvaunoda kushandira shoma iyoyo kana kuenda kumba kwenyu zvinoona kuti kuenda kumba hapana zvazvinobatira wotofira ipapo wochipuwa mari yaopo hairi pafoni woenda kwamurambinda wonoona kwamurambinda kuyakuyako zvinhu zvacho hazvitokwani chinhu chimwe chete pamari yawapuwa nezuro chaienda akapinda mamurambinda ndichidawo kutenga hwindo rinonzi $50 neusa ndi vati nisikisi ne bonds ini nando mutambiri mari yacho inombosvika kwedziko saka ndokutoona kuti ndakutongofira mune dzemapango
saka basa matinderei ramunoita ramuri kuita nderekufuza mombe
riri kufuza mombe
okay muchitambira mari pamwedzi
ndizvo zvinotaurirana kutongochengetedzana wozvibata mombe dzipadzanga dziripo ndakachipuwawo $80 ichiri kuti i1:1 kane yutaria saka iko zvimwe zvimanje kana mushandiri wacho kuti ukati kuti ngatiitei rate anotokuudzaka kuti uri kurota hope ndinoiwana kupi mari yarutaura nekuti neusa yacho hari wanyu saka inini ndine mhuri iri kutanga kuyaruka inotodawo kuenda kuchikoro zvakura kuti vana vacho kubhimu kana ndakatarisa ndiri munhu akagwinya kuti kana ndichionekwa bhimu haigoni kuwanda kumotiza nekuti ndirimunhu anofanonga achishanda saka zvakadaro kutiona kuti hapana kwatinotarisa kuti tofanira kuringa uko taakutoita revision ndiona kuti kubva pakutanga ZANU-PF payakatanga kutsvaga rutsigiro ichirwa hondo chaiyo vabereki vedu chaivo yakavanyekera ichiti kana tikahwina nyika muchatakura mufudze nehericopta kuita ngoro muchaindwoya mwana wamisisi kusuka ndiro saka information yavo ingori based painformation yekukambena but paground pasina zvavanoita izvozvezvi petaa pakanzi new declaration Zimbabwe is open for business taitarisa kuti kusvika patiri nhasi tofanira kunge taakutiwo nyange vashandirwi vedu vakutotipawo bonasi but taakutoona kuti basa racho ndoriri kutonyinga zvoreva kuti izvo kwataakuinda uku taita dambudziko rekuti munhu aifanira kutonga nyika munhu wechidiki ane vechidiki pamwoyo kuitira kuti mabasa edu afambe zvino zvakaita problem yekuti pakaita munhu akaita mutsengabere unoona kana munhu aita mutsengabere mukadzi paanogara pamusha nomukadzi haagoni kumutengesa akasunungukadzi bcause angoona mukomana ari kufambapo anongofunga kuti kuda ndiye aiva mukomana wake achiri kumba saka angava nyaya yekuti ukada kutaura zvepamwoyo pako unongofungidziwa kuti ndiwe uda kubvita masimba zvino hatigoni kurarama takatarisa pane masimba chete tisingatarisi kuti vanhu vacho hatida kutungamira vanodyei
saka muri kuti mune mhuri vana vakuenda kuchikoro vangani vana vacho
ndine vatatu
vatatu vari kuita magredhani
grade 4 mumwe igrade 6 mumwe iform 1
saka vese vanenge vakatarisira pamari yamuri kuwana iyoyo mati 60 kana kuti $80
ndachipuwa 80 sezvino ndeyakunzize mombe dzakafa saka handitadi kuzive kuti zinoita
haiwa tinovimba kuti zvichanaka mumwe musi tinotenda nekupinda muchirongwa vanyekete
ndinoti nyekete nyekete samiro nyekete kana kuti vanoti zivaroza kuti nyekete ndoti nyekete kwete manyekete
tinotenda necorrection there asamueli nyekete
yes.
Haiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu uya kuruma ke lo mlisa uthe yena uphila ngokwelusa ngumalosi usebenzela nje abantu abalenkomo uyelusa uthi ubesebenza ehola amadola ayisishiya galombili angamachuma ayisishiya galombili $80 kodwa inkomo zekhiwa zomlungu zisuke zafa kwasala ezinlutshwana ngokunjalo umlungu sesithi hayi i-$80 liyana ngisenelisi ukukupha injalo so kumele ngiyehlise kancane uthula abantwana abathathu abaya esikolo omunye form 1 omunye uthe grade 4 omunye angisazwanga ngakho uthi hayi impilo inzima kakhulu ngithathe njalo omunye umlalele ecingweni uDawu kunjani Dawu Halo Tawu baba.
Halo.
Yebo Tawu kunjani?
Sikhona, linjani lana?
Hayi siyaphila. Usixhumukuphi?
Ngithe Gwanda.
Kunjani majawunde?
Hayi kukahle.
Aha, uyizwile indaba?
Ngiyayizwa bakithi impilo inzima, nxa ungumuntu omutsha, hayi impilo inzima kathesi kwalesi sikhathi.
Liphila njani Porta?
Akuphileki ungazi uzama ukwenza okuyi-business ukuthi uthenge izinto kwezinye indawo sezithengiswa zisenza okokuphiwa ngathuthu lapho ezithengiswa khona kumele kudizwe lapho kudizwa khona lanxa usuthi uyathengisa amapolisa sekulandele kuthathela akunzima ayikhona okokuhlala
aha ulemuli kumbe lokho lilunga elizimele
hayi ngile muli
unkosikazi labantwana
ye abantwana abathathu
abathathu
ye
so nxa uvuke ekuseni ukuzuyiphandela imuli yona leyo kuyini oyakuthengisa ukuwakhuluma uthengisa
ye bengithengisa igrocery manje ngendlela eselikhwela ngayo le ndlela izinto zangikhona esezitholakala ngazo sezitholakala zitholakala nxa ungaya ku-okay bathi thenga 2 into ezimbili angeke uthenge into ezimbili uyozithengisa uphinde uyele la inini uthenge into ezimbili uyothengisa avela angeke uphile.
Aha, kwenziweni pho Sfanda baba, kuyini okungenziwa, kuyini elingazenzela khona lani mhlawumbe njengabasakhulayo leli bambane ngoba kuthiwa izandla eziningi lobuchopho obunengi benza umsebenzi ube lula. Awukazi ucabange ngokubambisana labanye abantu nje abanye abasakhulayo libambe iqhaza le phanamacebo ngendlela elingazilandela ukuze likhona ukuphila.
Kunzima vele ukubambisana, kunzima ngoba nxa libambisana labo kumele ubambane labo ingxenye bona nxa bebona ukuthi bala okunye abakutholayo kwenye indawo baya bengafuni ukubambana nabanye vele ukuthi kuthiwa abantu bayabambisana kunzima ngoba abantu abatha vele sebe-divided kuleli lizwe. Abanye sebengabaliyani iphathi, abanye sebengabaliyani iphathi, abanye bayathola, abanye abatholi. Ukubambana ngeke kube lokubambana nxa kunjalo.
Kuyini mhlawumbe okukhangeleleyo okungakujabulisa lawe okungakuthuthukisa ongafisa ukukubona kusenziwa mhlawumbe nguhulumende?
Esingakufisa ukubona kusenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende wethu lowo ayekele ukubedlalisa imali enika abantu izinto ngoba kakusibhadali khonokho. Kumele ukuthi ayenze ukubana kube nemisebenzi, ayenze ukubana senelise ukusebenza. Singenelise ukusebenza sizifikeleli nini zethu, singahlabeli into zokuphiwa ngoba into zokuphiwa yizo esezisibulala, yizo ezibulala ilizwe, yizo ezidla futhi imali kahulumende. Yine sithi kala mali kodwa iyanika abantu ama-satellite, iyanika umuntu, iyanika izinto eziningi ezidileyo, enika futhi ekhetha khonapho yikho lapho kunobunzima khona.
Hayi, siyabonga ta usile themba kuzalunga.
Hayi, kulungile, bongile lapha.
Hayi, siyabonga. Ngudawu ke lo osixhume esekwanda emajawundeni. Enyoni uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Nalo yebo Nyoni.
Ya bengithi ngizwile indoda yokuqala ekade ikhuluma isegoli sithi kakhulu kwapha abantu abaningi I think imimoya ithukuthele emkhathini. Ye, kwaba liqiniso elikhulilele ngoba lelo lilizwe ekwapha abantu abaningi okunida ukuthi ngoba kungafiwa noma ngabe kuthiwa kuyaqiniswa kule khisini lapha nalapha. Kungaba liqiniso lokho, ngivumelana le ndoda ngokunjalo. Into esengisithi okwesibili, ngivumela le ndoda le eqeda kukhuluma ikakhulu njengbuyele kubhutha ade khuluma kakhulu engibabhekeyeterayis ukuthi ya some of other things they doesn't need constitutionalism ngoba i-constitution so far so good we do have a good constitution in Zimbabwe but no implementation. Having that constitution we expect the leadership that is in current government to be the one who implemented the constitution, but they are not. They still keep on promising to implement the constitution. So I don't see what singaqala manje to have ama workshops preaching the gospel of constitutionalism kuma youth. They know the constitution very well about Zimbabwe. Bafundile baya understand the constitution. Now it's not about constitution, it's not about parties. But what is important is like at the show for to send ukukhuluma manje sikhuluma sile manje ukuthi now it's very hard to bring ama youth together. Because some of the youth are coming from another party A and party B. And then abanye bayathola abanye babathola. Only what is needed now inkomo in Zimbabwe is the political education kuma youth. Regardless of political A or B, to understand what is politics and what does politics bring to their table. And ukuphiwa lokho abakuphiwayo, imali ezingalamsebenzi ezingabaphilisi, abanye imali zokunatha, abanye imali ebazisebenzisa khona lapho. So what is now is needed is ukuthi ama youth azame ukuthi understand the politics and not being used. Political education is needed. Let's forget about constitutionalism. Let's forget about our policies. Our policies as of now are prevalent. I'm trying to give the understanding to my brother when Zimbabwe youth arise. Our policies now are prevalent because we are failing to uplift ourselves. Our policies are there. and are not implemented, and the government ayila mali. Yebo ingabe ingala mali imali khona ichonja, because there's a lot of corruption in the current government in Zimbabwe. The government kaMnanga, government kaMtata, because these are the two governments esingathi siyazazi since 1980, and it's the same ZANU-PF, and it's the same people, and they're using the same system. Okay, so of which, what is important is the political education to the youth, so that they understand and differentiate equality, the economy, and then they understand the political education. Which fine, we can vote for the people and be in the government, but what comes after? They will make offices. It's not about politics. Now let's talk about the economy. Whether it's ZANU-PF, whether it's MPC, ZAPU, ANSA, both of us were in the same shop. Both of us were in the same challenge. So of which I will admit to which one am I with a silver and caban at the same time are not benefiting. Because am I youth I was ZANU-PF today? The same army that took over and Yasai Kunka, like the Naina is group fuel. And the same intelligent people, Navonaba Safari, same like us, ordinary citizens. And I don't understand what Amaz Bakwan. That's why Abangabantu in other countries of it, Amaz Bakwan is Fundana. Yes, they are saying we are the best country in this region in Africa. But I don't believe so. Because it can't be fooled in the Minyani before election and during the election. After the election, we become stupid people. And the government, I say, is born in Abantu. Same with army, same with intelligence, same with police, same with whatsoever. So what is needed now is to differentiate between the politics and the economy. Yes, let's go to our partisan board. But let's not forget that after election, let's not fight. Let's come together as young people. Party A, Party B. And it is about economy. It affects us all. Let's unite. And try by all means to stand up as you. That's a good name to Zimbabwe, arise. What are we arising for? It's not about policy, it's not about constitution. It's about economy now. It's about employment now. It's about education now. Most of the youth, many of them, let's come January next year. I'm a youth, I'm a name, especially I'm a youth that are in university colleges and in secondary primary, by the coaching school. I'm a 52 days after each term is due. But how do they expect those people, those parents, to pay for their children when they fail to feed the same children at the same time?
Thank you, Mr. Nyoni. I'll come back to you as we wrap up the show. Si tate abalaleli timbo tora va tereri tinava mavunza parunari magadi yumkomo angu
timbo magadi obabonga
naiwa tinofara ma tibata muri kubi
ndiri kuno ku Franciscan Botswana.
Aha, mainzwa iri mugango nasi
ndio chaizvo chaizvo wangu mu
kipe yo pfungwa dzenyu.
Munoziva zvinoitika muZimbabwe. Youth iye ari kutaura iyeye uri kutaura zvakanaka sitere. Asi nhamo iripo manje ndeyekuti vanhu havasikuziva chinonzi ikonomi, and havazivi kuti ikonomi yacho inobva kupi ichienda kupi. Ndo chimwe chokutanga izvozvo. Tikaziva chinhu chinonzi ikonomi kuti chinoti ikonomi yacho ikwire chii, then we have no problem. Bhozi kurapa munhu hakusi kungorapa chete, unotanga dokta unotanga kuona kuti hosha yabva papi, then wochipa mapirisi. Zvino kana muchingoti ikonomi, imimi mamainzi anaona munhu angagwa achisa mari muhomwe, anaona tomukai vachisa muhomwe mari muhomwe. Ikonomi yacho munoda kuiona kupi? Inoda kumuka ichibva kupi? Inobva kupi? Muminda macho hamuna chiri kurimwa chiri kubuda. Zvekudiridzira zvakasiyiwa nevarungu makatema tema. Saka ikonomi yacho munoda kuti ibve kupi? That's why youth ikaziva chete kuti chinonzi ikonomi chii, we have no problem.
Saka chii chinonzi ikonomi chii chingaitwa nemayouth ipapo pachidimbo?
youth inofana like watiri kunoku munozva hurumende iri kuno inoti iyo tinokweretesa va youth yotora mari yapuwa mari yomonitwa for 6 months ichibhadharwa kana iri office kana iri factory inobhadharwa nehurumende for 6 months nevasenzi vacho yozorumurwa. Now kwedu manje namwe iripo ndekuti hakuna hurumende, hatina hurumende. Don't talk of government, we don't have a government. Kana ndiri kuti mune government isingazivi kuti kune munhu kuti unodya unopfeka hazvizikanwe. Saka une hurumende ipi yacho?
Thank you there, Mkoma Mabvunza. Muri kutaura henyu kuti ikoko kuBotswana hurumende iri kubatsira vechidiki nemari. Asi muri kutaura zvekare kuti kuZimbabwe zvinazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Hurumende yacho homwe dzakaboka, saka inobva kupi mari yacho?
Hurumende inofanira kuziva kuti ikaziva kuti ine vanhu vanofanira kudya. Uri kuona vanhu vari kuita ivo vari kutsvaga kuti vanhu vakafa vakafa sei. Imari iyo vari kupuwa, how much money are they being paid? Vanhu vakabva kuEngland, vanhu vakabva kuSouth Africa, vakabva kupi? If that money yakatorwa ikapuwa vanhu kuti vavhure makambani, how many companies dzaidai dzakavhuriwa?
I'll leave that to the government to answer, but thank you so much, Vamabvunza. Nekupira muchirongwa, regai titoremwe mutereri wekupedzisira.
Zvakanaka baba.
Tinotenda zvikuru. Silo moyo ecingweni, I think nobukhosi. Gunjani moyo?
Hai, ikilile baba Nkomo.
Nobukhosi, hai, okay, hai siya pila lati. Uizwili ndaba sokusela imizuzu emibili kuphela.
Ye, ngiyaluza udaba.
Ye, akusiphi umbono wakho mama? Baphila njani abasakhula?
Lapho impilo inzima kakhulu eZimbabwe. Kunzima sibile ngoba ukuthi uphile uziphilise akula msebenzi, akula ndlela yokuthi uthole imali ukuthi wenzeni nje, vele siphila impilo ebuhlungu kakhulu ngani izibotshwa. Njalo into esibangela khona ukuthi siphile nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe ubukhokhele bukhona bababa weZANU-PF. Kabe uhloniphi ilungelo lobuntu? Ngabe bayasihlonipha, ngabe sithi nxa senze i-election siyabe sivotela utshintsho, hayi ukuhlutshwa lokusukulumeza lokhu abasenza khona. IZANU kayihloniphi umuntu eZimbabwe, iyalulaza abantu. Yikho siphila nzima, kunini sihlupheke elizweni leZimbabwe iminyaka eminingi kakhulu. Thina sizalelwe ebunzimeni bona lobo, sesize sikhulile siseshuleke ukuthi siziphilise. Uthi ngakhulu impilo esikiyo baba Nkomo.
Hayi kuzalunga, mamoyo, bathi themba kalibulali.
Yey.
Liqhubeke lithemba.
Hayi kuhle baba.
Ye, hayi siyabonga. Belisi lisixhumele ngapi kwendawo?
Ngilixhuma yisenkayi.
Aha, hayi libabingelele bonke khona ngapho enkayi, ngiyakwazi kakhulu.
Hayi siyabonga baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu. We have a minute remaining on the clock. Back to you, Simba. Give us your last word in 30 seconds.
Thank you, Nkomo. Thank you so much for this platform. Anyway, in closing, like we always say at the Zimbabwe Youth Council, as well as Zimbabwe Youth Arise, Zimbabwe Youth Council is an affiliate of the Ministry of Youth that we also work with. And the Zimbabwe Youth Arise, we are saying we can come together as youths, we can empower each other, we can end polarization of the political landscape, we can advocate for the leaders that we choose on merit as we get involved also in the choosing of the leaders ourselves as the young people, and not only on political affiliations, but people have to be involved. So Zimbabwe Youth Arise has created a platform where we can engage with the youth. We are on Twitter, Zim Youth Arise as our handle on Twitter. Let's interact there and the youth. We are also on Facebook, Zimbabwe Youth Arise Zimia.
Thank you there, Simba. Thank you. Let's leave it there. Thank you to Simba Rashemanyika of the Zimbabwe Youth Arise, as well as Zenzo Nyoni of the Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. This is it, Zimbabwe. Let's make another date next week. I'm yours truly, Tungamilinkomo. Good night.